ndinonzwa kushushu kana zvikuru kana masangano achingobudisa nhau yagara inozikanwa yaane makore anosvika 30 Harare ichinesikana kuwana mvura. Ndanga ndichifungidzira kuti yanguva yekuti tinge tiri vanhu vanobatana takatarisa solution. Pane kuti tongoramba tichidzoka kuvanhu tichiti Harare ine mvura shoma, Harare ine mvura shoma, Harare ine mvura. Inziyo yaakuzikanwa yagara iri kuzikanwa makore nemakore kuti tine dambudziko iroro. Saka ichabuda mugwaro rakubudiswa ne Human Rights Watch yamukutaura. Inyaya inongodzokororwa sekutaura kwatinongoita. Zvechokwadi chaizvo pariri zvino hapachada kuti tirambe tichidzokorora kutaura matambudziko isu tichitoaziva kuti ari sekare. Ndinoapila kuvanhu vose vangava maresident associations, Human Rights Watch, magweta, maresidensi, hurumende, kanzuru, munhu wese anogara muHarare nemacities, matowns akakomberedza Harare anachitungidza notonepoet ruwa tose kuti haichazi nguva yekuramba tichidzokorora zvatinoziva, inguva yekuti tiise pfungwa tivake kuti tigadzirise mvura iwanikwe. So tiri kuti kwete ngatichibvei pakukurukura dambudziko tiende kumasolutions tifambirane nenguva. Zvakaitei kuti Zimbabwe Human Rights Watch magweta andinonzwa kuti anoisa makesi against kanzu nehurumende tibatanidze shoma iyoyo mari iyoyo neyatinayo nedziri iri muhomwe dzevanhu tiise solution. Zvakaitei pane kuti tirambe tiri murenje tichingotenderera tichiti mvura yakadai haina kuuya, yazouya, yashayikwa, yawanikwa? Dambudziko anetsa muguta for the last 30 years.
Chimwe chavataura ndechekuti vanoona kuti vanhu vanoungana pazvibhorani kwezuva rese, uye anenge angouya unobatawo pombi iyoyo, angouya anobatawo pombi iyoyo. Pane chamuri kukurudzira vanhu kuti vaite here maererano nenyaya yeutsanana kana kuzvidzivirira papombi dzezvibhorani?
Ichokwadi seguta takamobilaiza masanitizers, tikamobilaiza mapurisa ekanzu nemaresident associations ari progressive akaita sana CRA, ana Harare Water Alliance na CSO akaita sana Harare Water Alliance, ana kuchitungweza ndodzisa kuna nachitres. Watiri kutofamba nemabhauza tichipa vanhu mvura, tichipa vanhu masanitizers, maboholes, tichironga macues kuti paite social distancing macues nyange tikuda mvura. Ndo mabasa atiri kuita. Ndaa ndichitaura ndichiti kutaura bedzi kwokungoti tiri kuona matambudziko hazvidetseri, asi kuti vauye vabude pachena kuti ari mhonzi Zimbabwe Human Rights Watch ndiani, ouyawo oparticipate, obatana nevamwe vari mundima, tichisakura tiri pamwe chete, ndo zvinobatsira, ndo zvinoita chirwere chisapararire.